This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 9/2016.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anotadzidza vanhu vanga vachida kuratidzira muHarare vachirangarira murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara.
Vanhu vanotora mari dzavo mumabhanga zvechimbi chimbi, vamwe vachityira kuti mari dzavo dzinomedzwa nemabond notes.
Gavhuna webhanga guru renyika otaura pamusoro pemirawo yemari yenyika.
Charles Manyuchi osimudza mureza weZimbabwe munyaya dzemutambo wetsiva.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa muHarare anonzi akanganisa urongwa hwekurangarira kusvitsa gore nemwedzi miviri kwemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara. Mapurisa aya ambosunga nekuchengetedza munin'ina wavadzamara Dr. Patterson Dzamara ndokuzovarega pasina mhosva dzavapomerwa. Urongwa uhu wanga uchifanirwa kuitirwa muAfrica Unity Square inova nzvimbo yairatidzira vaitaidza mara vari. Dr. Dzamara vanoti vatorwa nemapurisa kaviri, kekutanga vakachengetedzwa kwemaminitsi angada kusvika kumakumi mana vakaregedzwa, kechipiri vakazotorwa pamwe chete naPastor Patrick Mugadza vakaendeswa kuHarare Central Police Station kwavanoti vazochengetedzwa kwemaawa matatu vakazoregwa. Dr. Dzamara vanoti kunyanga zvichiitiko chanhasi ichi chakanganisa urongwa hwavo, vari kuronga kuungana zvakare muAfrica Unity Square mangwana kuti vanamatire kudzoka kwemukoma wavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita na Dr. Dzamara.
Taonawo vakomana vemapurisa vachiuya vachisvika vachindibatawo nendaa yekuti ndini ndanga ndichikurukura nevanhu ndichadzidzisa vanhu. Vandibata kudaro paitika chinhu chandikatyamadza nechandikurudzira chekuti vose vari panorwira kodzero dzevanhu maactivist nevemhuri nevedzishamwari vateerawo kwandanga ndichiendeswa nemapurisa vachiti tatadzei atadzei musiyei. Saka vanhu vauya vachishoropodza chiitiko ichi.
Saka mapiwa mhosva here yamapomerwa nemapurisa?
Hapana mhosva yandapiwa nendaa yekuti hapana mhosva yandapara. Sekutaura kwandaita, izvi zvinhu zviri mubumbiro remutemo yekuti munhu upi neupi zvake ane kodzero yekuite yekudemonstrata yekuratidzira nguva ipi zvayo. Saka hapana chaji yandingati ndinganzi ndingapiwe nendaa yekuti zvinhu zviri pamutemo. Hatina kubira munhu, hatina kuuraya munhu, hatina kurova munhu, taratidzira zviri pamutemo.
Saka mazoregerwa magara kwemaawa mangani muri mumaoko emapurisa?
Ndingoti for about 3 hours because ndatanga taenda pana first street wakandisiya ndakubva ipapo vazotitora zvekare tikaenda kucentral. Tasvika ikoko hapana zvaiitwa, vakazotanga kutitenderedza vari mumota mavo vokuzodzoka nesu kuikoko square vokuzotisiya tamumaoko emaloya. So for about tingati maawa matatu.
Saka mukutorwa kwamaita muchifambwa nemi ma makaiswa cheni here kana ngetani dzemapurisa?
Aiyo vatisi tivasungwa asi hatina kunge tayakaiswa ngetani dzemapurisa. Asi kutaura kwavo vatigarira pasi muchimota chavo chitruck vakatiti tivasungwa. Hatichazoitikawo tazotangawo kuvatsanangurira nekuvafundisa mutemo nendaa yekuti ivo vane mutemo ava mutemo wacho hatouzivi. Saka tazotanga kuvafundisa for about 30 minutes tichivataurira zvinotaura constitution yedu. Vakanyarara vose vakasvika panguva yekuti ivo vese vazobvumirana nesu kuti zvechokwadi zvatiri kuita izvi. zviri pamutemo uye zvinoite kuita nezimbabwe icha yatakatarisira.
Vanga vari Dr. Patterson Dzamara, vanove munin'ino vavaitai Dzamara, vari parunare muHarare neStudio 7.
Governor webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, nasi vaudza dare reparamende kuti matano avakazivisa svondo rapera akaita sekushandiswa kwemabond notes akanangana nekupedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika. Vatiwo vanoda kuti vanhu vari kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo vamire kuita izvi. Mukuzeya nyaya iyi mutori wedu wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vamangudya vange vakokwa nekomiti yeparamende inoona nezvemari kuti vazotsanangure matanho ezvemashandisirwo emari kana kuti monetary policy statement, uye vati matanho avakatora svondo rapfuura vakanangana nekupedza dambudziko rekuburiswa kwemari munyika zviri kunze kwemutemo iro vati riri kuenderera mberi. Vatiwo veruzhinji munyika havana kunzwisa matanho avo, uye vati kuunzwa kwemabond notes hakuna kunangana nekupedza dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga, asi kuti inzira yekupambairo kune vaya vanotengesa zvinhu kunze kwenyika. Pavaudzwa nenhengo dzeparamende kuti vanhu havasi kunzwisisa kuti mabond notes aya achashanda sei, vamangudya vati havazivi kuti sei vanhu vasiri kunzwisisa zvinhu zviri pachena vachiti mabond notes achange achishanda nemadhora ekuamerica, uye kana anenge ainawo achida kunotenga kunze kwenyika anoenda nawo kubhanga onopiwa mari chaiyo.
And you know what? It's a convertible. If you want to go out, people ask me, what about if I want to go to South Africa?
Mabondi aya anochinjika. Vanhu vanotibvunza kuti ko kana tichida kuenda ku South Africa tinoita sei. Unongoenda kakubhanga onopiwa mari yeko. Vanhu vemuZimbabwe vakangwara uye handizive kuti sei tichizvipusisa. Ndo zvinongoitwa kuZambia kana South Africa.
Asi mwenyanzvi munyaya dzeupfumi zvekare vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya avo vapindawo mumusangano wanhasi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vamangudya vari kutora matanho ekuda kugadzirisa zvinhu munyika, munyaya dzezvemabhanga nekufambiswa kwezvemari matanho avo haasi kugadzirisa zvinhu chaizvo zviri kunetsa munyika.
MaZimbabwe anyatsonzwisisa zviri kuitika muekonomi inei. Kungoti vamangunya havana kuti dyu pane nyaya yacho yese. Pane nyaya ndepekutipo. Nyaya yegovernance munyika ino ndiyo iri kukonzeresa kuti paitike a situation of crisis or uncertainty muupenyu hwevanhu. Izvozvo zvoaffecta production. Tikatadza kuwana balance yakanaka kuproduction nemamonetary inflows nefinancial sector, tichazoita maproblems akafanana nearoda kuti aitwe naamangunya. Amangunya solution is just a partial solution. Even though the export incentive scheme is fantastic, but it's partial because it's not going to the root cause of the crisis yatakatarisana nayo senyika.
Chitevera matanho avamangudya anosanganisira kuderedza uwandu hwemari inenge yave kutorwa nevanhu nemakambani pazuva, vemakambani nevanhuwo zvavo vave kuita nhange mutange kunobvisa mari dzavo mumabhanga. Vange vakabata chinzvimbo chasachigaro wekomiti vaTerence Mukope vabvunzawo vamangudya kuti bhanga ravo riri kutora matanho api nemakambani ari kuburitsa mari kunze kwenyika, uye vado makambani yemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mboko yechopis nePick and Pay. Asi vamangudya vati havana simba rekudoma makambani ari kuita izvi, uye vati zvinofadza kuziva kuti nhengo dzeparamende dzinoziva makambani ari kuburitsa mari kunze, uye matanho avakatora akanangana nekupedza dambudziko iri. Vatiwo kunyange hazvo vatora matanho api neapi, chinonyanyodiwa kuti mari iwande munyika kugadzira nekutengesa zvinhu zvakawanda kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinoti danho riruda kutorwa naGovernor weReserve Bank of Zimbabwe rekuparura mabond notes rinogona kunge richityora bumbiro remitemo yenyika. Nekudaro, nyanzvi idzi dziri kuyambira kuti nyaya iyi inoguma yasvika kudare repamusorosoro reConstitutional Court. Governor weRBZ vakazivisa kuti mukati memwedzi miviri vanenge vaparura mabond notes emadhora maviri, madhora mashanu kusvika pamadhora makumi maviri. Gweta Muzvare Fadzai Mahere vanoti pasi pemutemo weReserve Bank Act kana kuti Banking Act, governor webhanga guru renyika avakwanise kuparura mabond notes aya. Vanoti kunyangwe zvikanzi mari yashota munyika, mutemo unoti pano parwa ma Reserve Bank vouchers kwete ma bond notes.
Munyika vanhu vari kuita chipatapata kuedza kutora mari mumabhanga mabond notes aya asati aparurwa. Asi vamangudya vanoti vanhu havafanire kurohwa nehana nekuti mabond notes aya akanangana nekuti mari isashomeke uye kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabatawo rimwe gweta vatawanda Nyambirai avo vakavamba bhanga reTN Bank Limited uye vari gweta. Tabvunza vaYambirai kuti RBZ zvairi kuita izvi zviri pamutemo here?
Reserve Bank parizvino yangotsanangudza zvainoda kuita. Pfungwa dzega sina masteps aiitwa adzinganzi dziri kudarika mutemo because ipfungwa dzangotaura kuti tiki vadarika mutemo vanenge vatora nhano dzinodarika mutemo. Chatingangotauri ndechekuti pfungwa dzavainadzo idzi dzinofanira kuitwa sei kuti dzibude dziri maringe nemutemo. Mitemo inoshanda kupfungwa dzemabond notes inonzi Public Finance Act. Act iyo inorongedzera zvinodiwa kuti zviitwe kuti mabond notes akwanise kuve pamutemo. Mutemo uyu unolimita unoti pagore rimwe nerimwe hurumende haibvumidzi kuve nezvikwereti zvinodarika 30% yemari yavanokwanisa kuve vakagamusira gore rakapfuura. Saka kuti mabond notes aya ave pamutemo vanofanira kucomplya nerequirement iyoyo. Kuti vaidarikire requirement vanoda kuti vaende kuparamendi. Paramendi ichibvi vabvumidza kudarika requirement ye30%. Isu hatizivi kuti mari dzakagamuchirwa mwaka wakapfuura dzakawanda zvakadii. Zvinenge zvoda vanoongorora kana nhengo dzeparamendi dzione kuti pari zvino hurumende yabvhurwa mari inosvika papi tikazotutsira ne200 million haidariki here 30%. Ndechimwe chezvinhu chinofanira kuti chiongororwe chavanofanira kuti vateedzere vasati vaishuwe manotari. Pane zvimwewo zvakawanda zvakafana nekuti vanofanira kuwana gwaro rinobva kwaatoni general rinoti zvavarida kuita zvekutare maringe nemutemo.
Ngatitarisewo pakushandiswa kweiwo mabond notes aya vaNyambirai anofanira kunge aine zuva here rekuti anoguma musi wakati? Zvinofamba sei pamutemo?
Rinofanira kuve nezuva rekuti munhu anozoenda naro oti ndine bond note iri ndipewo mari yangu rinoti ndinofanira kuwana madollars akati opiwa mari yake.
Saka izvi zvikasaitwa vanhu vanokwanisa kuenda kumatare kunoti zviri kuitwa hazvisi pamutemo.
Ndinofunga kudaro zvikasaitwa vanhu vanenge vanekodzero yekuenda kumatare votiongororaiwo nyaya iyi zvaitwa tiri kutiwa bepa risingaenderani nemutemo.
Gweta vatawanda Nyambirai vachitaura vari parunare muHarare.
Banga guru renyika rinoti harina kupa mvumo vakuru vaviri vekambani yeInsco Africa kuti vavhure mabhuku ekubanga kunze kwenyika. Izvi zvinotevera mashoko ari kubuda mumagwaro ePanama Papers anoti vakuru vakuru vaviri vekambani iyi vaZ Konodonaris navaMichael Fowler vakaumba makambani kuBritish Virgin Islands ekuti vachengete mari dzavo. Mumagwaro aruma Panama Papers vaviri ava vanonzi vakaumba makambani anoti Federated Properties, Skyfox, Asia Aero Limited ne Asia Aero Holdings.
Vachipa chikonzero chekuumba makambani aya kukambani yavaibatsira yeMossack Fonseca, vaviri ava vakati makambani aya aiva ekuchengetera mari dzavanotambira kuInscom. Vakodonaris navaFaula vakabatsirwa kuumba makambani aya nekambani yeNorthern Wishwood iyo iri kuIsle of Man. Vamangudya vanoti kuburitsa mari dzakawanikwa muZimbabwe dzichinoiswa mumabhanga ari kunze kwenyika zvinofanira kuitwa chete mushure mekunge munhu kana kambani yapiwa mvumo neReserve Bank of Zimbabwe.
Sachigaro weBoard reInsco Africa uye vari gweta vaAddington Chinake vanoti hapana mutemo wakatyorwa navaCoordinaries navaFlower. VaChinake vanoti zvose zvakaitwa nevaviri ava zvaiva pamutemo kusanganisira mitemo yeReserve Bank of Zimbabwe. Asi vamangudya vanoti bhanga ravo harina ruzivo nezviri kuitwa nevakuru veInsco Africa kunze kwenyika sezvo vasina kuziviswa. Kana muchida kunzwa zvakawanda nezvenyaya iyi endai pawebsite inoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 1 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vane hama dzinorwara nechirwere chegomarara pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vanetsana nhasi nemapurisa muHarare vachida kuratidzira kunyunyuta kwavo nekufa kwemichina inoshandiswa kupisa nzvimbo dzinenge dzine gomarara kuparire nyatwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa aya atadzisa vanhu ava kuti varatidzire murunyararo ndokuvatandanisa kuitira kuti vasaratidzira vachienda kugaguvi kunova kune mahofisi egurukota rezveutano. Mishina inoshandiswa pakupisa nzvimbo dzine gomarara inonzi yave nemazuva anoda kusvika gumi yakafa, izvo zvaita kuti vamwe vagari vemuHarare vade kuratidzira. Mumwe wavanhu ava vaWorship Dumba vaudza Studio 7 kuti vasundwa kuti varatidzire nehama yavo ine chirwere chegomarara iyo inofanirwa kupiswa kwemazuva makumi maviri nemashanu, asi akangopiswa kashanu chete mushina uchibva wafa.
Iye inorapa vanhu vekenza yekupisa inonzi radiotherapy yakafa masondora rapfuura iro nanhasi haisati yagadzirwa, zvichireva kuti makenza patients ari haasi kurapwa nguva yese iyi, when actually they are due kunge vachirapwa zuva riri rimwe nerimwe. Saka chaita isusu kuti tinge tichiuya pademo inei kuedza kuti hurumende izvizive kuti kuti mishini iyoyo haisi kushanda and vari kuisa vanhu vanorwara nechirwere checancer pariski yekufa nepamusana pekushaya zvinobatsira.
Mumwe wevanhu vanga vachida kuratidzira mai Evelyn Tachiona vati kunyange zvazvo vasundwa kuti varatidzire nekufa kwemushina wekuparire nyatwa, vati vanoda kuti hurumende ivake homwe yechirwere chegomarara nekuti kupiswa uku vazhinji havakwanisi kubvisa mari dzekurapwa.
Ndandisunda kuti ndiwanike ndiri pademo ndechekuti kuparire nyatwa mishini yeradiotherapy uri kunzi iri down. Saka muziya vanhu vazhinji vari kurwara nechirwere ichochi checancer ichi, saka vanenge vachidawo kuitwawo kemo. Saka iye zvinezvi vanhu vazhinji vari kufa, uyezve muno muZimbabwe izvo zvingazviitwa kuti vanhu varapwe mahara nekuti mari yacho hakuna, iri kutonetsa. Saka tatoona kutoti dai government yanzwisisawo ndozvatiri kuchemera kuti vati cancer vaideclare national disaster, vochiita kuti vanhu varapwe mahara nekuti vazhinji vari kufananyaya kushaya mari.
Mukuru weZimbabwe Activist Alliance amai Linet Mudewe avo vakaronga kuratidzira uku vatiwo kana mapurisa vachivasunga vachavasunga vakaneta, asi havasi kuzonyarara nekushaya hanya kwehurumende yeZimbabwe kune vanorwara nechirwere chegomarara.
Vana veZimbabwe ndo vanoda kuti kuve neZimbabwe. Kana vana veZimbabwe vakashayikwa hakuchavika neZimbabwe. Saka seZimbabwe Activist Alliance tiri kuti hurumende itei zvamunofanira kuitwa, minista parire nyatswa itei zvamunofanira kuitwa kuti mishina iri kuparire nyatswa imboshande izvezvi, uye mari yamuchawana ngainotenga mishina iyoyo iwande in every province kunge kuine mishina iyoyo vanhu varapwe. Hatizi kufara nekuitika kuri kuita zvinhu izvi. Vane mari dzavo vanonga vari mugovernment muri kuenda kunze kwenyika muchinorapwa nezvimwe zvirwere zvekuti zvinorapwa muno Zimbabwe. Saka zvinoisusu kana tiri varombo, saka tofa here nekuti mimi hamusi kuda kutiona. Hurumende yeZimbabwe tiri kuti muri hurumende yevanhuka, saka munofanira kuita zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu upenyu kutanga kupfuura zvimwe zvese, is life.
Mukuru weZimbabwe Women in Politics Alliance amai Linda Masarira vatsigirwa vakati gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vanofanirwa kusiya basa nekuti vakundikana kuvandudza utano kunyanya kune vanorwara nechirwere chegomarara.
Naizvozvo hurumende yedu neiyo Ministry of Health inotungamirwa na Dr. Parirenyatwa havana kana chavaita kana kusimudzira izwi kuti nyika inoizive kuti kune chiitiko chakadaro kuchipatara ichochi. Zvinhu zvinosuwisa nekuti kana kutowana radiotherapy treatment yacho kunodhura, and vazhinji vanhu vari muno muZimbabwe havana mari uye havasi kukwanisa kuti vagone kunorapwa. And vanenge vachokwanisa kuti vasvike ikoko vanenge vachotengesa zvipfuwo zvavo kuti vakwanise kunowana kuti varapwe asi vanosvika ikoko vaudzwa kuti mushina uye wakafa izvo zviri kuita kuti tirasikirwe nevanhu vakawanda mukati menyika ino nekuti vari kushaya kurapwa kwakanaka kunoenderana nekurwara kwavanenge vachiita
Kurapwa chirwere chegomarara muZimbabwe kunoda mari iri pakati pezviuru zvitatu nezviuru zvina zvemadhora. Studio 7 haina kukwanisa kubata vapari renyatwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mushure mekudzingirwa nemapurisa, varatidzira ava vazoungana zvakare muna First Street panguva dzemasikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tinokutambirai vaterere muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotara nevechidiki ini ndini Chioneso Jani Nasi tine vachataura kubva ku MVPV vachataura pamusoro pe kubatsira vechidiki vakomana nevarume Magadi
Tiripo Magadi ozenyu
Tiripo ndinokumbira zita
Ndinoita Onesa Mandipoza from MVPV that is Yellow Barrack Black Foundation Ministry in Zimbabwe
Ndinoita Tsungamurombe Stanford Ndine makore 26 ekuberekwa
tafara nekuzvinzwa tipei chikonzero chenyu kuti sangano iyi iwepo
Takaona kuti zvakanaka kuti tive netoka ino kuti vechidiki Wakomana vakure vakarondeka muupenyu hwavo vave vanhu vane tsika nehunhu tinenge tichibatsirana kuvadzidzisa kubva pakukura kwavo vachiri vadoko kuta vachikura vasvika pazera rekunzi vave vanzi vana baba vanofanirwa kunge vari vanhu vakarondeka muupenyu vane chinangwa neramangwana ravo
muZimbabwe varume vakawanda vari kushishukana kuchengeta mhuri dzavo imi munoti chii
munyika medu zvinhu kumira zvakanaka taona magara ari kuita vanhu mabasa akambana ari kuvhara zvorevawo kuti dzimba dzavo kwavanogarawo zvakati kune matambudziko mazhinji anenge akuzouya nekuti murume ari kushungurudzika zvakanyanya sekutanga murume anofanira kuva ane ushingi anofanira kunga achiziva chinzvimbo chake semurume kuti ndibaba saka chekutanga munhu anga ruzivo runomusundisa kuti azive kuti chaangaite chii kana adzidziswa murume achaziva mafambiro anofanira kuti aite kuzvichengetedza iye wochengetedza mhuri yake ochichengetedzawo kunyange nezviwanika nenyika yedu
Stanford tiudze kuti sangano iri rakakubatsira sei
mushure mekunge ndasangana nechirongwa izvi ndakadzidziswa semukomana uchikura unofanira kunge uri munhu akarongeka mapfekero angu anotanga kushanduka ndinopfeka semunhu anoziva zvaanoita
president saka kunonzi kuita murume chii kana taona kuti mukomana akunzi murume zvinorevei
tichiti mukomana akunzi murume anofanira kunge ari anogona kuzviriitira nekugona kuita zvisarudzo sekutanga kuzvisarudzira iye zvakamunakira muupenyu nezvakanakirawo kunyange vari panharaunda yaari nemhuri yake nekuti takatasatikaona kuti zvine mhuri dzakakura zvisina ana baba mukomana haatombozi ndotangira papi mukomana zvinhu zvake zvisi ari kushungurudzika haana kwaakuzvitarisa saka mwanakomana tikaona kuti tikamira paana baba tiziva kuti mukomana uyu aiwa akafana achizonzwa mhiri zonza mudzimba achizonzwa kuti achidza mudzimai waatora mazuva mashomanini aiwa achachengeta mhuri yake nekuchengetawo nyika zvinhu zvichiitira zvakanaka
tinotenda aiwa vaterere nguva ndoyaita shoma tosangana zvekare mangwana ini ndini Chioniso Jani
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Manau dzemitambo. Zimbabwe iri kupemberera kukunda kwaCharles Manyuchi panguva imwe chete vatsigiri veCapes United vari kuitawo mabiko. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri vaCharles Manyuchi vawedzereka mushure mekunge mutambi wetsiva uyu. Akaita zvanga zvingatarisirwe apo akanodambura Dmitry Mikhaenko wekuRussia pamberi pevatsigiri vake. Hanzvadzi yake muzvari Jacqueline Manyuchi anoti vaizviziva kuti Charles ainokunda sezvo akatora nguva yakati wandei achigadzirira mutambo uyu uyo wakaitwa pamberi pevanhu vanodarika zviuru makumi maviri. Manyuchi ari kutarisirwa kusvika muHarare nhasi manheru. Baba vake vaOtis Manyuchi avo vaimbovewo nebhande remiddleweight muZimbabwe vachiti ivo Charles adzoka kumba sezvo ari manyepo kuti anogara kuZambia.
Vana ninye bachita ndichara anogara kuZambia, chara agara kuZambia, anogara muno.
Muongorori wezvemitambo vaFarai Kambamura vanoti Manyuchi anofanira kupiwa riremekedzo seurwo rwakapiwa Kesi Coventry rezvekufambisa zvisingamunetse kana aenda kune dzimwe nyika.
Vamanyuchi vanofanira kupuwawo pasipoti yakapuwa Kesi Coventry tsvukuyeya diplomatic passport kuitira kuti pavanofamba paipai vange vairi diplomatic immunity.
Manyuchi uyo akaberekerwa kumasvingo ndiye zvekare ane bhande remutambi mukuru muAfrica muuremu hweWelterweight. Zvakamira zvakadai, vamwewo vari kupembererera ndeavo vanotevera chikwata cheCapes United. Mushure mekunge maGreen Machine aenda pamusoro petafura yeKasolaga Premier Soccer League, varwa Buddha Strikers 1-0 muNational Sports Stadium. Kukunda uku, kwasiya maGreen Machine aine mapoints 13 vakainzana neFC Platinum iyo yakaita mangange 0-0 neHarare City mukupera kwesvondo. Capes United yave pamusoro nemhaka yekunwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika kugona kunenge kudada. Izvo muongorori wezvemutambo vaKambamura vanoti zvinofadza pane kungoona Dynamos iri pamusoro.
Ngomana kepekepe vakatanga zvakanaka ende ndinovimba vacharamba vakadaro. Zimbabwe bhora haringangonzi Dynamos kana Highlanders Highlanders. Zvinofadzawo kuti after vane makore 7 vasati vatorawo mukombe vakatorawo zvinofadza.
Highlanders yave pachinhano chichitatu mushure mekuru vachapungu 1-0 nechibodzwa chepenareti chakabva kuna Nox Mtizwa. Asi hakuna kupemberera kwakadai musha weChicken Inn mushure mekunge chikwata chine mukombe uyu chakarohwa 1-0 nemuvakidzani wavo weBulawayo City. Panguva imwe cheteyo Mutare City Rovers yakawanawo mapoints ayo matatu ekutanga apo vakarovawo Mine 1-0 uko ngezi Platinum Stars yakafambira zviripo ndokunodambura Cholocho Pirates 2-0 kuluveve kuBulawayo. Murairidzi weDynamos Paulo George Silva achiri pabasa asi akanoita mangange 0-0 apo chikwata chake chakashanya kunotamba neHwange kuColliery. Triangle yakaitawo mangange 2-2 neZPC Kariba. Zvikwata zviviri izvi zvinorairidzwa nevakaita mukurumbira vachitambira chikwata chine mukurumbirawo zvekare cheDynamos. Triangle inorairidzwa naJeff Mandugora ukuwo ZPC Kariba iri pasi pavaSunday Chidzambwa avo vaimbonzi Sunday Marimo kare kare. Totarisa nyaya dzemabhiza. Vanobheja mabhiza vari kunyemwerera vakananga kubhanga mushure mekunge bhiza ranga risingafungirwe nezvaro Rock the Country rakatora mukombe weCastle Tankard makundano akaitwa kuBorodale Park Racecourse. Bhiza iri riri kubhadhara madhora makumi mashanu pane avo vakarisira dhora rimwe chete zvekuti vakakwanisa kukanda mari dzavo vari kufara zvikuru nemari yavari kuwana kubva makwikwi ane mukurumbira aya. Rock the Country rakaenda nemadhora zviuru makumi matatu mukutora mukombe weCastle Tankard iwoyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tichange tichitarisa nyaya yekuratidzira kwaitwa muHarare nhasi. Vamwe vakarohwa vachiratidzira nyaya yekutsakatika kwavadzamara uye vamwe vachiratidzirawo nenyaya yekusashanda zvakanaka kwemichina kuparire Nyatwa Hospital.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Mapurisa anotadzisa vanhu vanga vachida kuratidzira muHarare vachirangarira murwiro wekodzero dzevanhu vaitaidza mara.
Vanhu vanotora mari dzavo mabhanga zvechimbi chimbi, vamwe vachityira kuti mari dzavo dzinogona kumedzwa nemabond notes.
Gavhuna webhanga guru renyika otaura pamusoro pemirawo yemari yenyika.
Mutambi wetsiwa Charles Manyuchi anosimudza mureza weZimbabwe munyaya dzemutambo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri.